manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 16/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization yoyambira hurumende kuti ikoshese kurwisa kolera zvipatara munyika zvisati zvagwadamiswa nechirwere ichi. Vachuchisi votatarika kuroverera vajob scala nemhosva. Tichakupai zvabuda kumitambo yenhabvu yeAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. World Health Organization iri kuyambira kuti hurumende ikasabata nyaya yechirwere chekolera sekunge chisiri njodzi yakawanda chichapararira zvinotyisa zvichapa kuti bazi rezveutano rigwadame. Izvi zviri kuuyawo apo hurumende yati zvikoro zviviri zvinoti Nandi Primary neSecondary zvivharwe munzvimbo yechipanza kuchiredzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weWHO muZimbabwe muzvinafundo Jean Marie Dangu vanyora padendemutande ravo retwitter kuti chirwere ichi chave kusvika padanho rakaipisisa. Vanhu mazana mana vanonzi vari muzvipatara uye vamwe vanodarika mazana matatu vakafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu korera pera. Sachigaro wekanzu rechiredzi Rural District vaAstec Mashingaidze vatenda kuti vamanikidzwa kumbovhara zvikoro zviviri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Mapanza nenandi zvinhu zvimwe chete that's my boundary chikoro chimwe chete chikoro chiri mu area iyoyo saka kuvana vazhinji vanobva pamapanza saka it was a containment kuti chirwere chisati chisatapurirwana saka vana va kunyanyanya vana vemapanza vese vavambomirana chikoro kusvika denda rahakurwa.
Zvikoro izvi zviri munzvimbo yemapanza iri kupararira chirwere ichi zvakanyanya uye makafa vanhu vaviri mukugadzira dambudziko iri. Vamashingaidze vati vari kushanda nebazi rezveutano.
In terms of nyaya dzevari kurapwa, Ministry of Health is iri paground iri kuita izvozvo. Matende akapichiwa matemporary clinic yekuti varapigwe panzvimbo yazvadhukira izvozvo. Zvekuti mabhozi gavhumendi yatipa rigi zvirinzigi parikuchekwa patochekwa mabhozi ndeyekuwedzera pane mvura yakagara iripo.
Nezuro muchiredzi vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi hunova huwandu hwakakura kudarika dzimwe nzvimbo munyika. Mumwe mubereki anogara kuchilonga vahapias kutu vati vave kutyira upenyu hwevana muzvikoro.
Ya zveshuwa mukoma kolera kuno kuchiredzi iriko ndadaitise kuwana mapanza uku chiro zvikoro zvatovharwa nekuda kwekorera kunoku kuchiredzi ichangotanga but iri kutekeshera saka vabereki vaakutochira vana kuti zvikoro zvirikuzovharwa chiredzi yese saka apakaipa.
Mugari wekuchiredzi vaCharles Baloyi vanoti kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwava kupa kuti denda iri ripararire zvakanyanya.
Kuno kwachilonga kune dambudziko rekuti hatina zvibhorani, hatina matsime. Vanhu vari kunoku vakutorarama nemvura yakasviba inoyerera kubva kumakanara. Vanhu vane mabhizinesi akaita sana Tongati Hotels ndoko vanotowanikwa mvura yokumwa iri kushandiswa nevanhu kunoku.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Maungani dzevati titumire mubvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti bazi ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekuchengetedza utano muzvikoro kuti denda iri risapararire muvana.
Isusu chatinoda kurangadzira nyika yeZimbabwe ndechekuti muzvikoro medu hamuna denda rekorera. kolera inobva mucommunity. Saka isusu tinobatana nebazi rezveutano, bazi rezveutano richitibatsirawo kuti isusu tidzivirire vana vedu nevanosenzera muzvikoro zvedu, kunyanya varairidzi nevanenge vari muzvikoro zvedu, kuti denda rekorera risapararire.
Asi mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavakira Zvovo, vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Nezuro munyika mese, vanhu vashanu vanofungirwa kuti vakafa nechirwere chekorera, uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nemumwe chete vakabatwa nacho. Dunhu rechiredzi riri pamusoro kuchitevera matunhu akaita seBedbridge uye Harare, kumisha yevazhinji yakaita sekuwadzana neGlenview, Chitungwiza, Makonde pamwe nekuBhowera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapfuura vanosvika zviuru gumi nezvisere nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 18,300. Vashaya vanofungirwa kuti vanosvika mazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. Chirwere ichi chiri kupararirawo munyika gumi nenhatu muAfrica, kusanganisira Zambia neMalawi. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vachuchisi vehurumende vakundikana nhasi mudare kuti vaburitse vhidhiyo yavakaudza dare kuti vanayo inoroverera vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala pamhosva yavari kupomerwa yekuti vaipesvedzera vanhu kuti vapandukire hurumende muna 2020. Izvi zvapa kuti nyaya iyi ipfuuridzwe mberi, uye zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa ekuLupane arambidza vatsigiri vavaSikala veJob Sikala Solidarity Council kuratidzira vachiti havana kutevedzera zviga zvemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Hurumende iri kurambidza vanopikisa kuratidzira, kunyange iri kushorwa neUnited Nations vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, sezvo kuratidzira murunyararo iri kodzero mubumbiro remitemo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vakamboburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti pane runyerekupe rwekuti pane vanhu vari kuda kuratidzira vokonzera kusagadzikana munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weJob Scala Solidarity Council vaObet Masaraure.
Muchuchisi vanga vachiti vane vhidhiyo yavanoda kuratidza dare. Vhidhiyo yacho yazodzokana yashayikwa mudare, saka vanhu vambopinda na kota pasi 11 ikashayikwa, vakadzokana na fasi 2 ikashayikwa. Saka zvazvonzi trial ichakontinya musi wechina munotera unoyo, uri musi wa18 parikutarisirwa kunzi vachuchisi vanenge vawana vhidhiyo yavanoda kuratidza.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa akurambidzai kuti munge muchiratidzira kuLupane uko muchiti muri kutsigira vaSikala. Zviri kufamba sei?
Mapurisa ekuLupane aramba zvakare kuti vatsigiri venyaya yavaSikala yekuti vaSikala vabude mujeri vasangane muLupane. Izvi zvati zvave chipiri mushure mekunge tamborambirwa zvakare kuchitungwiza nemapurisa ekuchitungwiza. Zvatiri kuona ndezvekuti mapurisa anenge atoita rimwe rimwe vatione rimwe chete rekuti vaSikala hapana panofanirwa kutaurwa nyaya yavo muno muZimbabwe. Tichiratidza kuona kuti vaSikala vari kuramba vachityisa kutyiwa chaiko nehurumende yavamunangagwa. Murume ane mazuva anokwana 600 ari mujeri, asi kungoti vanhu vasangane vachitaura zita rake. Tiri kuona state yedu ichivhunduka.
Ko, sei rwendo runo manga mafunga kuenda kuLupane?
Tanga takasarudza kuitira musangano wekuLupane nekuda kwezvikonzero zviviri. Tinoziva pane vanhu vakapesekitwa zvakanyanya panguva yegukura hundi vanga vari kuLupane. Tinozivawo pane maheroes akawanda akarwira rusununguko rweZimbabwe kuLupane. Saka tatida kuti tidzoreredze mweya wekurwisa, kuti tidzoreredze mweya wekurwisa kuti vaSikala patiri kuti vari kubuda musi wa24 January, tibhege nyika yese kuti hakuna zvakare munhu anotenderwa kufarirwa mujeri nenyaya yekuti aita maonero epolitics akasiya.
Zviwo zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Tinoramba tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti idzokere pagwara rakarwirwa hondo yerusununguko, vasarambe vachirasika. Tichienda mberi taakuramba tichikonzita kuti tione kuti zvakambonyanyokosha here kuramba tichimbonotifaya mapurisa kuti tioda kuita musangano, ivo vachiramba vachitirambidza, kana kuti tongoramba tichitoenderera hedu mberi kungosangana tisina kuvazivisa.
Mutauriri we Job Scholar Solidarity Council, Robert Masaraure, vari parunare muharare na Blessing Zulu Studio 7. Veruzhinji varumbidza danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kukwidza zera revana vanotenderwa kunge vachiita zvepabonde kubva pamakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemasere. Asi vamwe vanoti vaMnangagwa vakatozomanikidzwa kuita izvi nesangano reUnited Nations nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana. Vanorwirawo kodzero dzevana vanoti mutemo uyu uchachengetedza kodzero dzevana dzine chekuita nezvepabonde. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumutemo wakadzikwa unoshanda kwemwedzi mitanhatu kana kuti Statutory Instrument 2 of 2024 yava mhosva kuita zvepabonde nemwana nemakore ari pasi pegumi nemasere kana kubatsiridza kuti mwana uyu anga achisangana pabonde nemunhu asiri wezera rake. Dare reparamende rinotarisirwa kuti ridzike mutemo chaiwo panguva iyo mutemo wakadzikwa navaMnangagwa unenge uchishanda mukati memwedzi mitanhatu. Studio 7 yataura negweta rinoongorora nyaya dzevechidiki vapaida Saurombe avo vanoti kunonoka kudzikwa kwemutemo uyu kwange kukanda vana mukanwa wamupere.
Statutory instrument iroro riri kuuya mushure mekunge paramendi yatadza kuisa mutemo wanga wanzi uyiswe nematare edu wekuti iwo vabvise yatinoti age of consent kubva pa16 years vachisa pa18 years. Saka mushure mekunge vatadza kuita izvozvo mutemo uyu wanga usisiri mumabhuku edu emitemo mukati menyika yeZimbabwe. Usisimo kudaro zvaakunetsa kuti kodzero dzevana dzikwasonga dzichichengetedzwa. Kune vamwe vanga vari kuabhuyisa vana vanga vakubviswa pamhosva idzodzo dzekuabhuyisa vana nekuti mutemo uyu wanga usisipo.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvare ekeni yachifamba vanoti vane mufaro mukuru kwazvo nekuda kwemutemo mutsva uyu.
Ivo vapari vemhosva ava naradadaidza dzichakwanisa kunge dzichishungurudza vana pabonde dzichiita manyemwe dzichidzokera munharaunda kunopara zvakare mhosva dzakaita seidzi. Mutemo wakutobuda pachena kuti munhu akanga aita zvakaita seizvi waenda pabonde nemwana mudiki ari pasi makore gumi nemasere unowanikwa uchisungwa, unowanikwa zvakare uchipiwa mutongo wakakura kudai semakore gumi. Haukwanise kunge uchipiwa mukana wekutsanangudza kana kutaura kuti wakanga uri murudo nemwana mudiki akaita saizvozvo.
Mufundisi Taylor Nyanete, mukuru wesangano rinoshanda zvekare nevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vanoti kuti mutemo uyu unyatsoshanda vana vanofanira kuwaniswa magwaro ekuzvarwa.
Zvakakosha kuti nyaya dzakadero dzaitika dzemangaro kumapurisa, dzamangaro kumapurisa. Mwana wacho wane humbo kuti chokwadi mwana, zvinoreva kuti anofanira kunge aine gwaro rekuzvarwa, birth certificate, nokuti ndo rinobudiswa mudare redzimhosva kuti arara nemwana mudiki.
Pamutemo weStatutory Instrument 2 of 2024 uyu, munhu anoita zvepabonde nemwana mudiki kana kuti anowanisa zvikwanisiro zvakafanana nenzvimbo yekuitira bonde paine mwana mudiki anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi kana kudarika. Mukuru wesangano raana baba reFathers Against Abuse vaAlois Nyamazana vanotiwo nharaunda ine mutoro wekuona kuti nharadada dzinobata vana chibharo dzasungwa.
Chatinotokurudzira nharaunda kana kuti macommunities ndechekuti ngatichiropotei mabhinya aya kana achinge abata vana chibharo kuitira kuti asungwe nharaunda dzedu dzive dzakachena, uye ngatidzidzisanei munharaunda kuti zvakashata kuti vana hazvibvumire pamutemo kuti mwana asati asvika 18 years aonekwe achiita bonde.
Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevana pasi rese reUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajuddin Oyewale, vanoti vafadzwa chose nedanho rakatorwa nehurumende mukuchengetedza mwanasikana.
UNICEF commends the government of Zimbabwe.
Sesangano tinoti hurumende yagona chose kuisa mutemo wakadai. Tinoziziva kuti mutemo wokuroora nekuroorwa wakavandudzwa ukaita kuti iye mhosva kuroodzwa kwevanasikana vari pasi pemakore gumi nesere. Changa chasara ndiwo mutemo wokuti kukwanisa kupa mvumo yekuenda pabonde kutangire pamunhu ane zera rimwe chetero re18 zvichienda mberi.
The United Nations nemasangano akazvimirira oga vange vave nenguva yakareba vachikurudzira kuti mutemo wakadai udzikwe vamwe muhurumende vachitsika madziro. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti pamwedzi mitanhatu iri kutevera dare reparamende richashanda rakatarisana nekupasisa mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo wa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndo vakunda mudunhu reIowa musarudzo dzekutanga dzebato remaRepublicans dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi. Anga achitevera vaTrump ndigavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Vanga vari pachinzvimbo chetatu ndeamai Nikki Haley vaimbo vamiriri weAmerica kuUnited Nations. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Ndikati hapana chinyuwani chatakaona chakatishamisa pamaresults ekuvhota akaitika zuro. Ruzhinji rwaifungidzira kuti vaTrump vachakunda, ndo zvatanga takatarisira kuti zvichaitika. Vanenge vanodiwa neruzhinji rwekubato ravo remaRepublican, zvisinei nekuti vane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Vanhu vakaenda kunovhota vazhinji vanomira navo vaTrump.
Asi kana vaTrump vane nyaya dzakawanda dziri kumatare, zvinofamba sei papapo?
Nyaya dzekumatare ndinoona vacharamba vachidzirwisa. Chikuru chatanga chitarisira inyaya yekuGeorgia nenyaya dzimwe dzaenda kuSupreme Court kwakatongwa kunana Colorado kunzi vaTrump havakwanisi kumira mumaprimary vari patiketi rebato ravo nenyaya yekunzi vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kusimukira hurumende pavakadyiwa maelection. Nenyaya dzavo dzekunzi vakaramba kutenda maresults maelection avakakundwa muna 2020. Nyaya idzo mbiri ndofunga ndo dzingava netse, asi vanoziva zvemutemo vanoti nyange vakapomerwa mhosva idzi mumatare havafungi kuti zvingavamise kana vakakunda maelection napresident pakupera kwegore kuti vatore chigaro cheupresident.
Munoona here paine chimwe chingazoshandura mamiriro ezvinhu chingatadzisa kuti vaTrump vakunde musarudzo idzodzi?
Handioni chingatadzisa vaTrump kuti vakunde kumaprimary kumaRepublican, saka handioni chakawanda chichinja chingavakanganise. In fact, chandinotoona ndechekuti vachatowedzera kukunda kwavari kuita. Ava vairi vasara vaNikki Haley navaDeSantis, ivo vaBiden pachavo vakatotaura kuti zviri kutotaridzira kuti munhu anenge achikwikwidzana naye ndivaTrump.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro zvePhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC naIvanzi Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya Kenya nasi yatanga chirongwa chekubvisa zvipembere kune nzvimbo yazviri munjodzi yekuvhimwa zvisiri pamutemo kuzviendesa kwazvinokwanisa kuchengetedzwa zvakanaka. Zvipembere izvi zviri kutakurwa nemarori. Israel inonzi yabomba dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kunyange vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vari kuti vave kuderedza urongwa hwekurwisa dunhu iri. Israel inoti yauraya varwiri veHamas ichiti yabombawo nzvimbo yekukandira zvombo yanga ichishandiswa nechikwata chiri kutsigira Hamas cheHezbollah muLebanon. Asi mambo wekukata Sheikh Mohammed bin Abdullah Rahman Al Thani vaudza musangano mukuru weWorld Economic Forum kuSwitzerland kuti hondo iyi yave kufanira kumiswa. Israel inoti haina urongwa hwekumisa hondo kusvika yakunda Hamas. Hurumende inoti iri kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa upfumi kubudikidza nekushayikwa kwemari yekunze munyika izvo zvainoti zviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Profesa Elliot Masocha vanoti dambudziko remari munyika hachisi chinhu chitsva uye hurumende inogara ichingoti iri kugadzirisa dambudziko iri asi pasina chinobuda.
Tinoziva isu kuti vamutuli vakaisa mitemo vaisa zvekare yainge ichinzi iyo ichange ichibetsera upfumi hweZimbabwe kana kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana mari yokunze zvikakona kushanda. Ameno kuti rwendo runo mangoromera avangazengi vakuva nawo ndaapi kuti zvavari kutadza zvinge zvichiitika. Magetsi achishayikwa kudai zviri kutouraya upfumi hwenyika. Kunyange maindastri acho akanzi avepo, kuchinge kuchishayikwa magetsi hakuna zvinoshanda. Saka zvinobvira kuzvinhu zvakawanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda iri kuBritain muzvari chenai mutambasere vanotiwo kuvhurwa kwemusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe auction floor sezviri kuvimbiswa nehurumende hakugadzirise dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iri.
So zvinoda kugadziriswa mushonga unoshandiswa kurapa nyika yedu, mushonga wegood governance, mushonga wekuti kutongwa nekugadzirisa kweupfumi hwenyika zvigadziriswe zvakanaka. Otherwise tinoramba tichingova nechironda chatinenge tichiramba tichingoti hanhasi taisa bandeji, mangwana taisa imwe plastasin tichingodaro, asi hatisi kugadzirisa chikonzero. Zvakare takanangana nenyaya yeinterchange option. Interchange option iyi chinguri chatava nayo munyika tichideedzera isusu kuti dai yashandisa rate iri kuzikanwa nemarket, rate iri kutaurwa nemarket, ndokuti tikwanise kunzi tine option.
Nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanotiwo chinhu chinogara chichiitika kuti mukutanga kwegore roga roga mutengo wemari yekunze unokwira sezvo kunenge kuine mari shoma iri kutenderera mumusika.
But normally panozovhurwa matobago auction floors mwedzi mishoma iri kuteera iyi zvinoita kuti foreign exchange inflows munyika dziimprove. Izvo zvinobatsirwa zvakare kuunza a bit of stability pama foreign exchange markets. But chimwe chakakosha ndechekujekesa kuti demand yeUS dollar iri kuramba ichikwira nenyaya yekuti vanhu vazhinji havana confidence nelocal currency. Economy iri largely dollarized, probably more than 90%. Saka dollarization iri kuitika iri kuramba ichiita kuti demand remauser rirambe richikwira, ende kukwira kwedemand remauser kunoita kuti value yemaZimbabwe dollar, value yelocal currency inge ichiderera.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya avanoti mari yekunze yanga ichiwanikwa munyika mukupera kwegore rapera uye kutanga kwegore rino ishoma zvikuru.
Chikonzero chii makambani ekuchera anenge avhara? Kuchera kunenge kwakunetsa kuchera sehwezvozvo yava mvura inenge yakunaya. Asi kamwaka yatabva iyi mvura haina kunyanya kunaya zvakanyanyisa zvekuti handigoni kuipomera sekutaro. Ndotarisazve chinhu chakaitika ipapo ndechekuti mitengo yezvicherwa yakatora zvakanyanyisisa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo rave ndambirira hosha yemuura? Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
Kupera kwe dambu zigure kupera simba kwe mari ya muno unge tai kwanza kuita sustain ma macroeconomic na ma institutional reforms. Ungu tambuona paitika improvement in terms of money supply growth. But also got even ma institutional reforms eko reform ma nekuita restructure even ma parastatals ne manga ma public enterprises ne kuhumende inuramba ichira sikiruwa ni mari ya kawanda. Through maparastatals ni mapublic enterprises anengasu kufamba zvakanaka.
Hurumende yakazivisa kuti iri kugadzirisa dambudziko remari yekunze kuburikidza nekuvhura musika wemari yekunze, asi pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti yazovhura here musika wemari yekunze wereserve bank of Zimbabwe sezvanga zvakatarisirwa nhasi. Munaudze mitambo. Makwikwe Africa Cup of Nations arikuenderera mberi muIvory Coast. Vatsigiri vazhinji munyika vakatarisira mutambo uchatambuka pakati pechikwata cheSouth Africa neMali nhasi manheru. Chikwata cheBurkina Faso chakunda Mauritania 1-0. Tunisia iri kutamba neNamibia pari zvino. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhaudze mitambo Tandanani Zimbwa.
Pamutambo uchangopedza kutambwa, chikwata cheBurkina Faso chakunda chikwata cheMauritania 1-0. Mutambo uyu vakawanda vanga vatarisira kuti uchapera uri mangange, asi chikwata cheBurkina Faso chazogona kukunda apo chikwata chavo vachapuwa penalty yazomwiswa nechikomana Traore. Kukunde kwekutanga chikwata cheMauritania ichitamba kumakwikwi eNations Cup. Tenasi kune mitambo mitatu, zvokozoti chikwata cheNamibia chinenge chichipedzerana nechikwata cheTunisia. South Africa ndo ichazo pedzisira pamutambo wainenge ichisangana neMali.
Mitambo yakatambwa nezuro mumakwikwi aya yakabuda sei?
Nezuro kwanga kune mitambo yakanakidza zvikuru. Pakatanga chikwata cheSenegal chichizvambaradza chikwata cheGambia 3-0, kozoti Cameroon ikapedza ari mangange nechikwata cheGuinea. Vakawanda vanga vakatarisira kuti pamwe anobatira chikwata cheManchester United achazenge achitamba, nokuti pakangopedza mutambo wavo Tottenham akabva apinda mundege achimanyira kuti anotambira nyika yake Cameroon. Asi hazvina kuzoitika izvo, Cameroon ikazotamba neGuinea zvikapedzerana iri 1-1. Algeria wo yakapedza ari mangange 1-1 nechikwata cheAngola.
Takatarisa mitambo iyi, munoona seZimbabwe yainge iine mukana here kutambawo pamitambo yakadai, uye zvezvii zviri kukonzera kuti Zimbabwe isange iriko kumakwikwi yakadai?
Taka tarisa mitambo iyi tinoona kuti Zimbabwe nayo inenge ino mukana wokuti ikwikwidze iinde kunotamba nedzimwe nyika sedziriko ikoko kuIvory Coast. Asi vakawanda vanofunga kuti dai mutambo wenhabvu uchitungamirwa nevanhu vane chido uye vanoruzivo nomutambo, pamwe tingagarawo tiripo tichitosvika nyangwe kunyika dziya dzinozopedza dziri mumasemifinals kana kumafinals. Asi pamwe zvinozokanganisa mutambo wedu kuZimbabwe ndezvekuti vanotungamira mutambo havabati magadziriro nokubatsirana nevakomana kunyanya panyaya dzemari, kuti vainde vanotamba vasina zvavanogunun'una nazvo. Saka pamwe nyika yedu ikagona kubata zvakanaka nyaya dzekugadzirisa ichiinda pane mitambo iyi, pamwe nesuwo pamakwikwi anotevera nyika yeZimbabwe ingawanikidzwa iripo.
Mitambo yemangwana ichange yakamira sei makwikwi aya?
Pane imwe mitambo ichazotambwa ikutanga, tichaona chikwata cheMorocco mangwana chinenge chichitamba nechikwata cheTanzania, kozoti chikwata cheZambia chinopedzeranawo nechikwata cheDRC. Ndemwe mitambo yakatarisirwa kuti pamwe ichanakidza vari kutevedza mitambo yeAfrica Cup of Nations iyo iri kutambwa iri kuIvory Coast.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 ari muBulawayo. Vatereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheTheConnection nhasi na 8 PM. Apo tiri kutaura nevechidiki nezvekuwandudzwa kwemutemo kwevanhu vanokwanisa kuita bonde zviri pamutemo kubva pamakore 16 kusvika pamakore 16. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vatereri. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kande kutata leli thuba lokubonga ujonga kanje miri ngosinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 16 Zibandlela 2024 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, izikole ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane owesihudo sekholera ilizweni. Abachusi-chusi babahulumende babikwa behlulekile ukuveza umthathandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukuthi umnumzana Job Sikhala owake wamela izindiza West edalela ephalamende engoyebandla le-CCC ngempela ulecala lokuthuthuzela abantu ukuthi bavukele uhulumende. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso ukubopha abantu abathengisa izidakamizwa labathengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulo mkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kweziphulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izikolo ezimbili zivaliwe eChiredzi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka kumkhuhlane wesihudo esekhorela elizweni kanye lakwamanye amazwe asemhlubulweni wezansi yezwe lazi leAfrika. Izolo kulabantu abahlanu ababikwa befile, njalo abedlula amakhulu amabili batholakale belomkhuhlane lo. iChiredzi yiyo ebiwa ilabantu abaningi asebebanjwe yilo mkhuhlane, ilandelwa yiBite Bridge, iKwazana eHarare, iShitungwiza, iGlenview eHarare, Makonde kanye leBuyera. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 18,332, asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye. Uthabo Kancube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Ambrose Sibindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC ngalolu daba.
Kuhlunga ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe, kodwa ukhanye sungene leZimbabwe sizangaleCiresi ukubana ezinye izikolo ezivaliyo. Izwe lemanikaleni ngapho ukuthi umkhuhlane lukhona leHarare, sakuthiwa sungenile. So-ke esikuthiwa lapha yikuthi nxa umkhuhlane lovelesukhona eZimbabwe, kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane obungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke, amabhasi asuka khona leHarare asuka kuwo Manikaleni asuka koChipinge kuya la naboThiredzi kuya la ebuthela abantu behamba besiya lelani. So khonakhona kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzelele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina sibambi. Siyakunanzelela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene uloku umemetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu bengezakhambi sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekuyele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo uhulumende siyananzelela izintheni kuyadliwa. Uhulumende ngawo yafaka umthethwana wokwaba khona isikhathi se-corona nabantu ukuthi abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So sofanele uhulumende as kusondela pale umthetho wokuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe ezikhangelane lodubo lolu, kungenziwa njani?
Ye, liqiniso leli ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kusicabanga amanzi nikusandazale sehlile. Awangananzeli ezambuzini hayi ngoba ungasafulashwa kuhle, nabantu basebenzambuzi bangagesi izandla, yiko okwenza umemetheke. So sokukhona ikubana lathi kobulawalo uyananzela kusiyohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo eziningi khonapha kobulawalo lwamanzi ehlupha, akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ubana amanzi ayashoda, kodwa-ke nengomkhuhlane losukhona uthi isikhathi ayekele amanzi angaphahle ke kubonakala umkhuhlane uqala unqandu, uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosks la ungathi ancedisa abantu xaso sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bona indawo ezingelamanzi ziba la manzi, ngoba nxa uvele kungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana sewunqandu. So ke engxenye kobulawayo sisithelele ukuthi hhayi ama-sidifaza sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavala lokuthi ayi-load shedding, bake bayekela amanzi aqhubeke khona umkhuhlane kuze beqinise ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeki ngendlela esibona qhubeka ngayo khathesi.
Umkhuhlane lo uqale ngo-February ka-2023, njalo sibulele abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumise ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo, njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa kwi council kwezempilakahle lapho department ye-health ekumele indlela ukuthi kube nama-program abanzi okungena lapha ezikhalweni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuze abantu bananzelele. Okwesibili, sinanzela ukuthi engxenye lezinhlelo lapha inamba ezinqando kahlala asiyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyahlisana siyekhulume, kodwa ngamphuhla usukhona inamba zingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhlelo indaba lezane zokuqhawulana abantu bafundisa ukuthi babe bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlula abana nge-COVID siyakwazi sengoba kungasaphekwa. Engxenye sokumele siye kuleso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhlelo sikalo siyebe komnye wethu sikuyaphekwa kudliwe, kuye kumiswe kancane khona kwa.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Svindi owaye wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC esecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7.
The Voice of America.
Abachuchisi babikwa behlulekile ukuveza emthethwandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukubana umnumzana Job Skala owake wamela izengeza West edalela ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokutshotshozela abantu ukuthi bana bavukele uhulumende. Lokhu kudale ukuba leli cala lidluliselwe phambili. Lokhu njalo kwenzakala ngesikhathi amapholisa evimbe umbuthano obuqoqwe ngabeqembu eliguquzela ukukhululwa kukaSkala ele Job Skala Solidarity Council ukuthi batshengisele ngokuthula. Sithi lokhu kwephula umthetho wokulondoloza ukuthula we-Maintenance of Peace and Order Act. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso wokubopha abantu abathengisa izidakamizwa labazithengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulumkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezephulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo elizweni. Embikweni esethule namhla isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi uthe kulabasolwa abathathu abasanda kumiswa emthethwandaba ngemva kokutholakala belezidakamizwa ezigoqela i-crystal meth le-bronco coffee syrup. Uthi omunye wabasolwa utholakale ele-crystal meth ebiza izigidi ezedlula izinhlanu zamadola akule akweZimbabwe. 5.3 million. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo eZimbabwe osolubhahe kakhulu kwabasakhulayo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-proportional representation kobulawayo uNkosikazi Phesi Nyathi.
Esimqoka ukuthi izidakamizwa zibulala ikusasa yabontanga. Esibona ontanga bethatha lezi zidakamizwa, abanye kubangelwa ngama peer pressures from abangani, abanye kubangelwa ngama background abo lapho abasukela khona, lapho abahlala khona ngekhaya. So njengosedolobho omele abantu, omele ontanga, omela izigaba zonke zabantu, sikhalele ukubana sixhasane namapholisa ekuvikeleni ontanga ukubana bengasebenzisani lezi izidakamizwa.
Njengekhansili yakobulawayo lilazo yini inhlelo zokulwisana lalolu dubo kumbe ludubo elilutshiyela amapholisa?
Udubo lesigaba sonke sinjengakobulawayo asikhangelanga ukuthi udaba lolu silinike amapholisa kuphela. Lidaba esilikhangeleyo jikelele njengobulawayo, kumele sikhashane lamapholisa sisize umphakathi.
Kobulawayo khona ungathi udubo lolu lubhahe kanganani? Siyake sizwe ngamavuzu phathi abantwana benza ukuganga besebenzisa okudakayo besiya emacansini. Lubhahe kanganani udaba lwezidakamizwa?
Udaba lolu selujule kakhulu esingathi sekuyikhensa eselungene phakathi ebantwini, ebantwaneni bethu. Ludaba sibile selubangele ukubana abantwana labo basaziphathi ngembeko. Ludaba oselubangele ukuthi lakhona kubahlali, kuma-societies, kuma-communities ethu, abantu abasahlalisani kuhle ngenxa yalezi zidakamizwa. Ngoba imbangela yibona abathengisa lezi zidakamizwa ngabahlali abahlala labantwana kuma-communities yena lawo esikhuluma ngawo.
Ama-communities wona izigaba ngezigaba ungathi zilazo yini inhlelo zokuqoqana zona zodwa izigaba, inkokheli yezigaba ibambene yini ekulwisaneni lolu dubo?
Inkokheli zezigaba zibambene kakhulu, siyazama ukubana sivikele abantwana, siyazama ukuba abantu bahlalisane kuhle, ingabi le dlame phakathi kwama-communities yona lawo okuyikho kona okubangela izidakamizwa.
Uhulumende na sike sambona sungula amaqula okulwisana lalolu dubo ebambisane lamapholisa. Ungathi zanele yini inhlelo zikahulumende?
Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngokudilileyo, angenele kwizigaba zonke ukubana sincedise labantwana bathole usizo ekubaneni silwisane lodubo lolo lwezidakamizwa. Siyafisa ukubana uhulumende asikhashe singama-councillors abamela amadolobho. Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngezigaba ngezigaba ukubana silise udlame lolo sekuthela memetheka, udlame lwezidakamizwa.
UNkosikazi Phesi Nyathi ngu-councillor we-proportional representation kobulawayo obexoxa loNtungamile Nkomo owe-Studio 7. Baningi abantu abaseZimbabwe abashayela uhulumende ihlombe ngomthetho osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuphula iminyaka yomntwana ongaya ecansini isuka kwelishumi lasithupha 16 isiyafika kwelishumi lasishiyagalombili 18. Kodwa abalwela amalungelo abantwana bathi lanxa umthetho lo umuhle kumele abantu bedonse ndawonye ukuze ulondolozwe ilungelo lomntwana. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho we-Statutory Instrument 2 of 2024 owethulwe nguMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakuba engalweni zemithetho yelizwe okwenyanga eziyisithupha kuphela. Idale lePhalamende lifanele ukuba liwulolonge ubiselwe njalo kumongameli ozawupasisa ukuba ube ngumthetho ogcweleyo. Okwamanje iziqondiso zomthetho lo zikubeka sobala ukuba umuntu ozakwephula iziqondiso lezi ulakho ukuvalelwa entolongweni okweminyaka elichumi. Igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lizimele, uMnumzana Xolani Ngwenya, ukhasisa ukuba umthetho lo uchoni.
Ngomnyaka ophelileyo ngoMay, inkundla enkulu ebona ngamalungelo kwezombusazwe esithi Constitutional Court yahlala yenza isinqumo sokuthi uhulumende leParliament kufanele bayenze umthetho okhiphayo lowo othi umntwana ole minyaka elithumi lesithupha 16 years uyavunyelwa ukuya emacansini. Kufakwe umthetho othi umntwana uvunyelwa ukuya emacansini nxa esele minyaka elithumi lesishiyagalombili 18 years. So umthetho lowo ubungekho from ngesikhathi sikaMay kuze kuzofika kumalanga adluliwe lapho umongameli ayenze khona lowo mthetho.
Isakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Barbara Magigwana, uthi muhle kakhulu umthetho owethulwe nguhulumende.
Nalo umthetho ofakwe nguhulumende ngiyawamukela sibili, ngoba ngibona uzayehlisa inani labantwana abazithola bebancane kakhulu okubafaka enkosini health wise. Labona lana ma-early wathi child marriages nalana okwenziwa ngamanye amabandla kurongo kakhulu, abantwana asingabayendisi bebancane, sigcine abantwana baze bakhule kwenza ukuthi isasa labo libe lihle.
Osakhulayo njalo eyisifundi se-Africa University, unkosikazi Sibongumusa Ncube, uthi yebo umthetho usukhona kodwa kumele ugcwalisiswe ukuze izigilamkhuba ezihlukumeza abantwana zibolele ejele.
Lesi sinyathelo esikhulu esithethwe siqakathekile ekunqandeni ukuhlukumezwa kwabantwana lokuphakamisa njalo lokuvukela amalungelo abo. Kulithemba lethu sonke njengomphakathi ukuthi umthetho lo omutsha uzalandelwa, abawephulayo bagwetshiswe ngokufanele.
Okwenziwe nguhulumende kunconywe njalo ngumnumzana Tajuddin Oyewale okhokhela inhlanganiso ye-UNICEF kwele Zimbabwe.
UNICEF commends the government of Zimbabwe for the passage of a new legislation that raises the age of consent to 18 years for sexual activities. This legislation has come to complement the amendment to the Marriages Act.
Siyakwazi ukuthi umthetho wokuthi abantwana abaphansi kweminyaka engu-18 bengayendi ubukhona akade busilela, yiwo lo umthetho osubekiwe okubeka sobala ukuthi lakho ukuya emacansini lo mntwana oleminyaka engakedluli ithumi lasishiyagalombili licala. Ukuhambelana kwemithetho leyi imibili wenza ukuthi amalungelo abantwana alokwenza ngezecansi athole isisindo.
Ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa ekholitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi umthetho lo kawusoze umise ukuhlukunyezwa kwamankazana kuphela kodwa labafana.
Ubuhle bomthetho lowo yikuthi ubopha nxa zonke. Kulezi nsuku siyazi bakhona even omama sebexhwalile abadala othola belala labantwana abancane abangabafana abancane, labo babotshwa ngomthetho lowo nxa umfana lo engakafikisi iminyaka efananayo 18 years leyo. So hayi, mina ngokubona ngumthetho olungileyo kakhulu elizweni.
Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuba idale lePhalamende lizalungisa umthetho osekela lokhu okwethulwe ngumnangagwa phansi kwamandla awaphiwa isisekelo sombuso awe-presidential powers. Abakholo lwesipositoli baziwa ngokutshada lokutshadisa abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla lokudla bathi bathole nzima ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza abantu besele le mali yokuthenga impahla abayithengisayo emgwaqweni. Bathi bona lonyaka akuthembisi ukuba bazakwenelisa ukuphilisa izimuli zabo. Sebephila ngentando kaNkulunkulu. Kubika uGibbs Dube.
Umunye wabakhala ngokwezwakala emgwaqweni nguNkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayidinga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho kuqale umnyaka 2024 yikuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo ezinengi kuthe kuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama uniform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto. Okungangukuthi abantwana at the same time bayabele sidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethwele umphako wokudla esikolo. Sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngitho lesinkwa. So esingakutsho ukuthi lokho kuqalise umnyaka ka 2024 business wise haya sikabona ukuthi buhamba njani ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho abantu basakhangela nelezo zesikolo basakhangela nelokukhwela kwentengo yokudla ezitolo
uNkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga
usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5 $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15 eyimali eyenela ukuthi ugade ubuyela endlini ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona kube njalo futhi nxa ulo mntwana ogadayo esiye esikolo ugadise futhi lo mntwana wesikolo esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibusiness ye hand to mouth ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo yonke imali nje sithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabuyithengisile abanye uyabe unguwe i-breadwinner zonke indleko zendlini sikhangele kuwe uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand sesisiba yidola 3 rand ngokungako nxa usuthengise i-$5 kutho ukuthi vele uhlusala ungasela lutho
unkosikazi Dorin Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakobulawayo layo uthi kunzima lo nyaka
i-business lo nyaka singathi 2024 kakakhanyi ukuthi kuhamba njani since January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since Zimbabwe everything suzithengi uyathenga i-textbook uthenga ibhuku lokubhalela uthenga ipen ubhadala i-fees so i-business ilo kakhulu is very very long sasithi okunye kade kubusungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile hayi imakethi ibifladile ngamabhuku so cine vele indlela intengo esithengwa ngayo icine siyehla ngoba besiqale besebenza $3.50, $8.10 sicine sisebenza ama-$3.18 ama-72 pages so hayi ibhizinisi sisalomi sisikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari singaphela singene kwiFebruwari kungaba ngcono
uNkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza
okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar okusho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imali zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akubulawayo kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina ziyathi siyawoda bese sizothengisa ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo kwenza kube nzima ukusebenza kobulawayo ngoba uzathengisela bani wonke umuntu uyabeqonda e-China shop
kuthi kuzima kakhulu emigwaqweni
uyaswela yona yokugada ubuyela ngikhaya
abaningi bathi kuza kuba nzima lo nyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane ngimele istudio 7 ngiseMaryland ngiuGibbs Dube
iningi labasekeli bebandla eliphikisayo kwelemelika elama-Republicans abakade bethe gwaqa emhlanganeni wabomkhulu we-caucus owenzelwe esigabeni se-Iowa babikwa lokhu besekela umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli ukuthi angaba lakho ukukhokhela njalo leli lizwe kakuhle lanxa ebhekane lamacala amaningi asemthethwandaba sikhuluma kanje laba bantu abalombono onje babikwa beyisilinganiso sokubili kokuthathu abathi njalo lokhu bekholelwa ukuthi umongameli Joe Biden ubandla lama-Democrats akanqobanga kukhetho lomnyaka oka-2020. Umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe abensundu we-Africa Cup of Nations kumbe AFCON uqhubekela phambili kwele-Côte d'Ivoire abalandela
ulumhlalo abase Zimbabwe babheke ngelihlo lokhozi umdlalo phakathi kwele South Africa leMali. Namhlanje iqembu eleBurkina Faso linqobe eleMauritania 1-0 emdlalweni osanda kuphela. Okwamanje kudlala iqembu elimela iTunisia lelimela eleNamibia. Abaqoqi bomcimbi osungulwe ngomnyaka odluleyo okhangelele ukuqhutshwa minyaka yonke yinduna uChief Dakamela lapho kunikezwa khona abasebenzele intuthuko yemhlubulweni Mandebeleni izicoco bathi ukhangelele ukuqhutshwa mhla ka 6 ngenyanga kaMabasa eholi yeDakamela enkayi. Imbongi labanye abaculi abalingisayo bakhangelele ukuthokozisa abantu ngolesihlanu kodakamela mhlakazi ku 5 kumabasa phambilini kwalomcimbi ngomgqibelo. Kusenjalo umculi owazakala ngokuthi Nyone Mnyama umlandi wechichi ungomunye obakhangelele ukuphatheka kulomkhosi. Wethule umculo oncuma imisebenzi yenduna uDakamela. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNyoni Emnyama ngalolu daba.
Nyana Mnyama le ebingelelayo Antonio Ochoma. Ingoma le ethi emlandweni kaDakamela sizama ukukhuluma ngalokho esesikubonile okwenziwe ngudakamela okungakaze mhlawumbe kwenzeka in our lifetime, mhlawumbe noma kuke kwenzeka sina besingekakuboni. Siqale ukubonela kudakamela into ezifana nokwenza imicimbi yemigubho kadakamela, ama-award ceremony kadakamela, ukwakhela nje abogogo izindlu laba abangenazo, ukukhuthazana nesigaba sakho ukuthi siqhubeke sifundise abantwana kokhana nezinto ezifana nesibaya senkosi, isiphala senkosi inani. Kungumlando owakhiwe ngudakamela endaweni yakithi komthwakazi, ikakhulu endaweni yakithi enkaya. Thina nje abantwana basenkaya si-proud kakhulu ngodakamela into ayenzileyo. So kuyadingeka ukuthi nathi singabaculi siphakame simsekele kakhulu kulokho akwenza.
Njengeqembu lizaphatheka na emcimbini ozayo ukodakamela, njalo yiziphi ingoma eliza sihlabela kumbe le yiyo eyabe ihamba phambili?
Ma abadala bathe basukuma basicela ukuthi wozani sizoncedisana sakheni isizwe sethu sindawonye. Kuqakathekile ukuthi lathi sisukume sibambise lapho nalapho esebe sikwanisa khona. Sizobe sikhona, sizofika lapho sidlale yona le ngoma yona lena nje ekhona eyethi sekusela amahora amabili amathathu. Mhlawumbe sizophinda sidlale neyinye ethi bahle bagezile, noma mhlawumbe sesingathi ngabe koyangami ngabe makoko bayihostelani. Sizobe sekuyibuya sikhangela ukuthi uhlelo luhamba kanjani.
Sizweni amazwi enduna uDakamela ayingxenye yalo mculo awakhuluma ngomnyaka odluleyo kusungulwa lomkhosi.
Abonike ngilethemba sokholisile umculo kanye ezimnyama wechichi. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupractice Jeremiah.